nichifunga nezvako mweya wangu uchikurira usina taure zuva nezuva ndinovimba uri padhuze asi mwoyo wangu unorwadza wakanyarara handiti maonero angu akachena handina kunyepa mudiwa wangu uri ruvara wangu rwerudo asi zviroto zvinondiratidza handizi ndiri kuda kukuratidza kuti rudo rwangu haruna muganho ukandinzwa iwe zviri pachena ndokumbira unzwe kure handikusiye mumwe nokuda kwewe rudo redu rune simba hazvina kusiyana chokwadi chiri kumberi usatatisa mumwe munhu angachikunyanjera asi ini ndichiri pano ndichiripo kana kushaikwa kwekutsavura ndinokushuvira ndikubatire ruoko ndiri kuda kukuratidza kuti rudo rwangu haruna muganho ukandinzwa iwe zviri pachena ndokumbira unzwe zvirota uri mwana weope dzangu handingagoni kuramba zvese zvandiri ndakupa iwe ndichamirira musi umwe uchaziva kuti ndiwe umwe kana mwoyo wako wakazaruka tingasangana zvechokwadi
uye kana zviri zvipapo zvevipapo usamborega ndakuti undidawo
ndakuti undidawo.